Ndakambobiri yangu yekuti patera skwereti wakati itwa steki 101 solid last week wakanditi uya Friday ndakauya Friday ndikasvikonziya huko Maria uri kundikwereta zvainenge yakutoperera mukukwira mazuko ndaitombokutemba asi yanguko mange zvaukuda zvese ndikutodawo nyangwe zviri zvibhakera nhasi handina nungo iwe tsaga wakachaitwa ukachaira oh andisi kuti chii kana kuti chii pati papera kundiona ungedinga wangu ukona chii hazvipere mushe next time pandinokuvinga ndipe mari yangu kana usina mari tora masini angu usandisaize dinga pazvinhu zvangu usade kuti ndikuratidze unhu wangu ndaiti uri wangu bhati hausi kasunogaya ndakabva kufela busi kungodzika mabhati handizi lusi handizi taipi yekuita use and abuse and the foot ndakambokupa 5 lita yejuisi mukadzi wako wakamukweretera juisi mumwe musi wakazouya uchida yegusi ukaita zvekutamba unoverengwa panyusi handisi kuti chii kana kuti chii bhati papera kundiona ungedinga wangu ukona chii hazvipere mushe next time pandinokuvinga ndipe mari yangu kana usina mari tora masini angu usandisaize dinga pazvinhu zvangu usade kuti ndikuratidze unhu wangu kutamba tingatambe asi zvekuzotambira pafudhu yemhuri yangu no usaite chipesane mustiti tisingataudzane wangu hazvisi go unge wajaira kudya zvevapfupi nekureba ndingaunonyepa ndingaunonyepa ende unochiwa mapepa this time ndakutrepa ndingaunonyepa handisi kuti chii kana kuti chii bhati papera kundiona ungedinga wangu ukona chii hazvipere mushe next time pandinokuvinga ndipe mari yangu kana usina mari tora masini angu usandisaize dinga pazvinhu zvangu usade kuti ndikuratidze unhu wangu last week wakanditi uya Friday ndakauya Friday ndikasvikonziya huko Maria uri kundikwereta zvainenge yakutoperera mukukwira mazuko ndaitombokutemba asi yahuko mange zvaukuda zvese ndikutodawo nyangwe zviri zvibhakera nhasi handina nungo iwe tsaga wakachaitwa ukachaira oh handisi kuti chii kana kuti chii bhati papera kundiona ungedinga wangu ukona chii hazvipere mushe next time pandinokuvinga ndipe mari yangu kana usina mari tora masini angu usandisaize dinga pazvinhu zvangu usade kuti ndikuratidze unhu wangu
handisi kuti chii kana kuti chii asi papera kundiona ungedinga ende papera kundiona
Yeah. I'm turning up a hit. Solid record. Size are you?